Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu zvita 20 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yatadza kunzwikwa nhasi inoda kwekuti rekodhi rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi. Toropiwa isusu yeropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week.
Mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, Mary Mbaiwa, votambira zororo rekisimusi vari mujeri zvitevera kukundikana kwekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MCC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete kuti ngativake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue tichishanda nemamwe maZimbabweans kuti vake a new Zimbabwe.
MDC inopeta musangano wayo weNational Council muBulawayo ichitsidza kuti haisi kuda zvehurumende yemubatanidzwa.
Kubvira kuti sise hurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Price yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu apo vanga vachiparura biriji rechitima kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mbaiwa vachatamba kisimusi vari mujeri zvitevera kutadza kunzwikwa kwechikumbiro chavo mudare repamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Musungwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wake pamwe nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwatadza kuenderera mberi mudare repamusoro sezvo gweta rehurumende vaLovett Masuku vaudza dare kuti havasati vawana zvinyorwa zvinoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kana kuti Record of Proceedings. VaMasuku vati vakasungwa mbira dzakondo nekusava ipo kwemagwaro aya sezvo magwaro aya ariwo anofanira kupenengurwa nedare repamusoro. Izvi zvatsinirwa negweta ramuzvare Mbaiwa vataona nyamakura.
Nyaya yatadza kunzwikwa nhasi inoda kwekuti rekodhi rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi. Toropiwa isusu yeropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week. Dare then rinozokwanisa kutinzwa musi wechishanu muvhiki inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaWebster Chinamhora vati chikumbiro ichi chizonzwikwa mudare musi wa27 zvita kuitira kuti vekudare raMajor Street vapiwe mukana wekugadzira magwaro aya. Izvi zvinoreva kuti muzvare Mbaiwa vachatamba zororo rekisimusi vari mujeri rechikurubhi rinochengeterwa vanhukadzi. VaNyamakura vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekurwara kunonzi kuri kuita muzvare Mbaiwa vari muusungwa.
Kana dare rekakonsidha izvozvo munhu anofanira kuenda kumba nekuti kuviswa mudare kuiswa mutorongo kunogona kukonzera zvekare kuti munhu agara ane utano hwake huri husina kumira zvakanaka unogona kuita zvakanyanya nekuda kwekuti akavharirwa. Especially over nyaya yekuti tiri kuti haana kapasiti yekutiza anorwara ana kwa anogona kuenda ngatongere zvakarukuma
Magweta amzvare mbaiwa akaudza dare ra magistrate nemuvhuro kuti musungu akakanganisika hutano hwake pakaputitswa bambu ku White City Stadium kubulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigire vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera muzvare mbaiwa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo paaiva muchipatara ku South Africa muna chikumi vanonzi vakabvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara che Netcare Hospital ku South Africa avo vaiedza kuraramisa savachiwenga avo vanonzi vairwara zvakaipisisa muzvare mbaiwa vari kupomerwa zvakare mhosva yekuburitsa munyika zviri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuamerica asi muzvare mbaiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi mumagwaro ekupikisa nyaya dzavari kupomerwa muzvare mbaiwa vanoti kana chiri chokwadi kuti vaida kuuraya murume wavo sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora kuAmerica kuitira kuti vaende kuChina kunoona murume wavo muzvare mbaiwa vanoti vaMnangagwa vakavapa mari iyi mushure mekunge vaudzwa navachiwenga kuti vaite izvi vachiwenga vakazokonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo pavakadzoka munyika uye vakatokwira kudare repamusoro vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo zvichakadai dare ramagistrate rakati muzvare mbaiwa vadzoke kudare musi wa30 zvita pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Bato MDC nasi rapeta musangano waro weNational Council muBulawayo richitsidza kuti harisi kuda zvehurumende mbatanidzwa kunyangwe rakazvipira haro kuita nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati nhaurirano dzose dzinofanira kuitwa pasi pegungano rePollard rine mapato madiki mazhinji akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera. Asi veMDC vanoti zvePollard kutungana kwembudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vari kutarisirwa kuyananisa vezvematongerwo enyika muZimbabwe kutanga gore rinouya. Kuti tinzwe zvizere nezvemusangano weMDC wanhasi uyu, tabata mutauriri webato iri vaFortune Daniel Molokele.
Sangano reNational Council ndo sort of platform rombe kufura zese kana kusina Congress. Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MDC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans, mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete, kuti ngati vake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue, tichishanda nemamwe maZimbabweans kuti vake a new Zimbabwe.
Izvi zvinoreva kuti bato renyu rinenge richibatana here nevari muPollard?
Sangano reMDC haritofa ratatenda even one meeting yePollard. Pollard kutamba nevanhu ndo inonzi nhambetambe iyo. Saka isusu hatitevedzeri zvinhu zvana Pollard. Toda inonzi National All Inclusive Dialogue.
Vachamisa vataurawo here nezvavakataura navaMbeki kusangano renyiri?
Hongu, Advocate Nelson Chamisa, President, vataura kuti seMDC ticharamba mtichitaura nenyaya inonzi National All Inclusive Dialogue. Ticharamba mtaura na President Mbeki nevamwe vakadaro. But zvatinoda kukoshesesa seMDC ndezvekuti hatidi nyaya inonzi yeGovernment of National Unity. Bodo, hatidi zvachose. Toda inonzi Transitional Mechanism, tichireva kuti hatingotenderere vanhu vemapato epolitics chete. Toda vanhu vese veZimbabwe kuti vashande pamwe chete for 2 to 3 years tichigadzira muchirungu zvinonzi comprehensive reforms kuitira kuti kuite free and fair election muZimbabwe. Saka ndo nyaya yakamirirwa nevanhu veMDC.
Saka nhasi misangano yenyu haina kukanganiswa nemapurisa?
Hatina kudombona even one mupurisa, tafara zvachose. Ndozvo anofanira kuita mazuva ese, haikona zvakaita nezuro izvi.
Tiri kunzwa kuti pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita manheru ano, ndezvipi izvi?
Izvozvi mutungamiri vababa Advocate Nelson Chamisa vari kutobatsira maelderly members of community kuti vavape maChristmas hampers.
Mutauriri webato reMDC vaFortune Daniel Molokele vachitaura vari parunare muBulawayo. Hurumende inoti mari yechikoro chete kana kuti tuition fees ndiyo isingabvumidzwe kukwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana, uye vabereki vanoendesa vana vavo kuzvikoro zveboarding vanofanira kubhadhara chikafu chekuti vana vavo vawane zvekudya vachiguta. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitsanangura pamusoro pemari yechikoro iyo yakatsviriridza muNational Assembly nezuro, munyori webazi redzidzo yepasi Amai Tumisangi Tavela vati muzvikoro zvehurumende chete ndimo musingabvumidzwe kuti mari ikwire nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vati vaye vanoendesa vana kuzvikoro zvemaboarding vanofanira kubhadhara mari inoita kuti vana vavo vawane chikafu chinokwana.
Vanoendesa vana kuboarding school toda kukuyambirai kuti anoendesa mwana kuboarding school anenge asarudza kuti ndinaro simba rekubhadharira mwana wangu kuti aende kunodya. Zvatiri kutaura kuti vana vasaendeswa kumusha ndezve tuition fees. Ndiyo inonzi nagovernment mwana wose anofanira kudzidza, saka iyoyo ndeye kudzidza. Asiwo yekudya mubereki umwe neumwe anenge achiziva kuti achabhadhara yeboarding fees. Ndosaka uchisarudza kuti wangu ngaende kuboarding asaende pachikoro chiri padhuze.
Amai Tavela vatiwo hurumende haitari mafees muzvikoro zvakazvimirira. Nekudaro vabereki vanoendesa vana vavo ikoko vanobhadhara mari dzekuzvikoro izvi sekusarudza pavanenge vazviita.
Maprivate schools vakafananawo kuti kusarudza, nekuti masukuru akasiyana. Maprivate schools kazhinji they are what we anonzi for profit. Vari kuita mari nebhizinesi ravo rekuva nechikoro. Saka mubereki unenge wasarudza kuti aiwa ichi chagovernment handisi kuchida, chakanzura handisi kuchida, chemishini handisi kuchida, ndoda chii cheprivate. Apo munotaurirana mukawirirana pacontract yamunopinda kuti munavo simba racho, munayo mari yacho yekuti mwana aende iko.
Amai Tavela vayambirawo vakuru vezvikoro kuti vasanyime vadzidzi zvinenge zvabuda mubvunzo nekuda kwekuti vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro, vachiti izvi zviri kunze kwemutemo. Dare repamusoro rakatopawo mutongo wekuti zviri kunze kwemutemo kuti vakuru vezvikoro vanyime vadzidzi zvinenge zvabuda mubvunzo nenyaya yekuti havana kubhadhara mari yechikoro. Zvikoro zvizhinji zvikuru sei zvemaboarding zvakakwidza mari dzechikoro zvakanyanya zvekuti zvizhinji zvacho zvave kubhadharisa zviru zvisere zvemadhora kana kudarika pakotoro kutanga munandira. Zvichakadai, pane mashoko asina kutsinirwa yekuti bazi redzidzo yepamusoro rakatopa zvikoro zvepamusoro mvumo yekukwidza mari yechikoro zvichienderana nekushaya simba kurikita mari yemuno. Gwaro raonekwa neStudio 7 kubva pane chimwe chezvikoro izvi rinoratidza kuti zvidzidzo zvizhinji muzvikoro izvi zvinenge zvave kuda mari inodarika zviru 10 nezvishanu pakotoro yega yega. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Vakambotungamira sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvakare vari mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vasvora kukwidzwa kwemari yechikoro vachiti vazhinji vachatadza kudzidza munyika.
Saka izvozvo tinoona zvichireiza mibvunzo yakanyanyisa panyaya yeaccess to tertiary education kuti are they willing here kuti vanhu vange vachidzidza kana kuti vakuda kuti nyaya yefundo isare ya nyaya yevashoma vari elite vanokwanisa dzinova hama dzavo dzavanenge vachiendesa kumauniversities kuSouth Africa vachishandisa the presidential scholarship nezvimwe zvakadaro.
Vati sangano ravo richagara pasi neZimbabwe National Students Union kuitira kuti vaone kuti vogadzirisa nyaya iyi sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichienderera mberi nehurukuro nevashandi vayo panyaya yemuhoro gore rinouya, uye ine zviri mugapu zvairi kufunga kuti zvinogona kufadza vashandi ava. Asi rimwe sangano revarairidzi reZimta rinoti kudhura kuri kuita zvinhu nekuwedzerwa kwemari dzevana vechikoro zvinobva kuti kumira nhaurirano kwezuva rimwe chete chairo kuomesere vashandi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMavhima.
Vakaita meeting vhiki rapfuura mseri pakati Apex Council nemarepresentatives egovernment. wakabwa wabumirana kuti wachazo sangana zvakare muna January. Saka maviri ese ari kunzwisisa kuti hapachina chichaitika gore rino, asi gore rinouya richitanga 2020 vanofanira kuti vagare pasi. Representatives egovernment panenge pane representatives anenge achibva maministries akasiyana siyana, vekufinance vanenge varipo, vekupublic service commission vanenge varipo vakamirira public service commission, neapic council yevashandi vachasangana zvakare. And tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ini saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabweans ngatitaurirei, let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu inderere mberi. Ndofunga ndozvichaitika muna January, hapazoiti madisruption. Ndo maonero andirikuita.
Saka panopera nhaurirano idzi vanofanira kuzoya kwamuri imi makurukota, imi namuzvinafundo Ncube, kuti moziva kuti mungawedzera zvakadii.
Pavanoenda vefinance vanenge vanotori nemicha yavakabata, vanenge vane envelope yavakabata, vachitotaura vachiziva kuti minista wavo anokwanisa kuita zvakati nezvakati. Saka nhaurirano dzinozoita centre around that. Kana vakonana ipapo ndopavanodzoka kwatiri.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri weZimta vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Mufunge kanyaya yokutaurirana nezvemari inyaya isingafaniri kumbomira zvachose, nenyaya yokuti patiri iko zvino izvi pakaoma kwete zvokutamba. Patiri izvozvi izvi panoda kuti izvozvi takatogara dare racho tichitotaurirana kuti toita sei kuti mari yavashandi vakwanise kuwana imwe mari mangwana chaiye chaiye. Nokuti patiri apa ndipo kuti tiri just a few days before Christmas. Saka kuti titi varayiridzi vanomira votadza chaiko chero kuti vasangane mhuri dzavo kuti vaite Christmas, chinhu chakaoma. Kuti titi isu vana vevarayiridzi vanotadza kuenda kuzvikoro nenyaya yokuti ndiyo nguva yokuti vanoenda kumafomu 1 vaende kumafomu 1. Ndiyo nguva yokuti vanoenda ivo kumagrade 1 voenda kumai? Voenda kumagrade 1. Ndiyo nguva yokuti mafees anofanira kunge akabhadharwa, maschool fees nokukwira kwaakaita makangowanzwa nembiri yacho. Nguva yacho ndiyo ino yatakatarisana nayo. Nguva yacho ndiyo yatopera mazuva nenyaya yokuti vakawanda nzvimbo dzimwe vanenge dzakatozara kare, asi vana vevarayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vanenge vasati vakwanisa kuenda nenyaya yokuti havana mari. Saka urongwa hwedu hwokutaurirana hakufaniri kunge huchimisiwa.
Saka poitwa sei ipapo vaGundani vanhu vatarisana nezororo reKrisimusi?
Kana iri nyaya yeholiday, tose isusu nemakurukota edu atinoshanda nawo ehurumende tinoshanda zvakanaka chaizvo. Tarichifanga kuti titomboisa zveholiday parutivi, titombogara pasi tione kuti toita sei kuitira kuti varayiridzi vawane chauviri. Hatidi kuzosvika muna January tosvika nguva yekuvhura chikoro, varayiridzi vakawanda vachatadza kudzokera kuchikoro ikoko. Nokuti mukandiudza inini kuti murayiridzi anobva kumberengwa ndokumusha kwake achidzidzisa kugokweko kuganda varoyi anoenda sei.
Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu uye kuti vanhu vagamuchire mari yemacoin iyo vari kuramba kutambira. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura munotona apo vanga vachivhura bridge rinofamba nechitima pasi uku motokari dzichifamba nepamusoro kana kuti flyover vamunangagwa vati upfu chimwe chezvekudya chinoongororwa nekutarwa mutengo nehurumende uye vakabvumirana kuti mutengo wacho udzike kubva pamadhora zana nemadhora mashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi.
Kubvira kuti sise hurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Price yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa. Takanzwa kuti chingwa chacho kuita $105 tikati vanhu vanobika zvingwa vandivo muno ndivo muno ndokubva tachibvisa ipapo tikati $50 mari imwe yepamusoro iyi dai 6 kana $3 toibisa isu. So asi tonzwa kuti kunyange hurumende yakati chingwa chava $50 kune vamwe vachiri kutengesa above 50. Sorry, rupfu kwete chingwa rupfu.
Pamari yemakoini vamunangagwa vati vanhu vachabvuma zvavo vachida vasingade sezvo hurumende yavo isiri kudzokera kumashure mukuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati havasi kunyanya kufunga pamusoro pezvematongerwo enyika asi nyaya dzezveupfumi.
Taita yeduvo mari ichatora nguva imwe musingaidi muchiramba muchazongoida nokuti hakuna imwe yatichabvumira.
Mumwe mugari wekumashonaland west vaanoziva gore jena vanotidai hurumende yamanikidza vezvitoro kutambira mari yemakoini. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper Chitambara vanoti havaone vamunangagwa vachinzwikwa kuitira kuti vanhu vashandise makoini. Panyaya yavanga vafambira vamunangagwa vati hurumende yavo iri kugadzira migwagwa kuitira kuti zvienderane nedzimwe nyika dzakapoteredza dzakaita seZambia neSouth Africa idzo vati dzine migwagwa yakanaka zvikuru. Vamunangagwa vati chiri kufadza ndechekuti mari inosvika madhora mamiriyoni mana nechidimbu iyo yakavakisa bridge iri haina kukweretwa asi kuti yakabva kumitero yemigwagwa.
Taimirira kuti tiwane mari kubva kuWorld Bank kana kuIMF kana kupiwa maloni nedzimwe nyika. Rwendo rwo tikati kwete toita togane zvedu. Asi chaakundishamisa ndechekuti haabvisa ichi chaakundishamisa ndechekuti tiri kushanda nemari yotogwa mumugwagwa yematorgeti chivaka zvose izvi. Ko kare yaindepi?
Vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri weNorton Vatemba Muliswa vatora mukana kuudza vamunangagwa kuti bato ravo rakakundwa muNorton nekuda kweuori hwenhengo dzeZANU PF.
Pane chinhu wanese ndikasataurara neanotsama kuti muzive kuti Norton haina kudyiwa nekuti haidi ZANU PF. Norton yakadyiwa nenyaya yemaland barons. Maland barons amuri kuona akanyorwa muripoti yavauchene. Ende ndinotaura mupanhi ndiye umwe wacho onaedhe mupanhi ari kukurudzira meya wadyejena futi ndiye umwe land baron ari kumashland uko kila zivu futi ari nomu mugegaloyo. Saka vese ava mukaonaenda ripoti varimo vatora mari dzevanhu vachivanyepera. Saka zvinoneti godfather wacho aiveva chombo asi vachomba vasisipo vasiya vana vacho. Saka system ichiripo nevana vava. Saka ngatidhilei nemaland barons ndiyo nyaya iri kurwadza vanhu vemunotoni.
Vamwe vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira gurukota rezvemigwagwa vabig matiza, gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe. Ndakamirira Studio 7 muNorton ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chabvumirana kusiyisa basa vatambi vacho vakawanda vemwaka wa2019 sezo chiri kuda kuvaka chikwata chitsva chemakundano a 2020 Kasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotsigira Dynamos nemari veRadland and George vanonzi vapa chikwata ichi cheki yakavhurika yekutsvaga vatambi vavanoda vemwaka unouya ivo vobhadhara mari yekutenga vatambi vatsva ava. Murairidzi wechikwata ichi Tondera Indiraya anoti vachatsvaga vatambi vakawanda pamusika panguva ino yezororo vakanangana nekuvaka chikwata chakasimba chinokwanisa kukwikwidzana nana FC Platinum, Capes United pamwe neHighlanders.
Haisi secret kuti timu yedu mamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka, saka tichati nhongei vatambi vakati one day vatichaisa muchikwata chedu kuitira kuti chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, ivo avava naHighlanders ava vane makore akati kuti maplayers avari pamwe chete achitamba.
Ndiraya anoti vatambi vaanavo pari zvino havasati vave nepfungwa dzakasimba dzekutambira chikwata chine mukurumbira uyezve chakakura seDynamos zvekuti pari kudiwa shanduko huru kuti chikwata chichidzokere pamazuva ekare apo chaitora mikombe pamadiro.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Ndiraya akatambidzwa basa reurayiridzi weDynamos mushure mekunge vatambi vemwaka wa 2019 vaunganidzwa kare neaimbove pabasa iri Lloyd Mablanyo Chigove. Dynamos yakapedza mwaka wese we 2019 ichitatarika ndokugumisira iri pachinhano chechipfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere mapoints gumi nemasere pasi peFC Platinum, izvo zvisina kufadza vazhinji vanotevera chikwata ichi. Mumwe muteveri weDynamos vabata ikwaedza vari kuzhamba nematambiro eDimbare vachiti ivo Ndiraya anofarira kugadzirisa chikwata ichi zvakasimba panguva ino yezororo.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to gather the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Dynamos yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairayiridzwa naKalisto Pasua. Asi Ndiraya ari kutarisira kuti chikwata chitsva chaari kuvaka chichaita zviri nani mwaka unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 muchitaura nezviri kunetsa zviri kunzi nevamwe zvaakutoda kuti paitwe nhaurirano, shandisai WhatsApp dzedu panhamba dzinoti idzo 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga, mai Mary Mbayiwa, votambira zororo rekisimusi vari mujeri zvichitevera kukundikana kwekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba. MDC inopeta musangano wayo weNational Council Mbulawayo ichitsidza kuti haisi kuda zvehurumende yemubatanidzwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.